This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera, nyamavhuvhu 1, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Taifunga kuti vanhu veNational Parks vachaita fence nekuti mbizi nedzimwe mhuka dzinge dzisingasvike kune zvirimwa zvevanhu uye kuti dzisasvike kunogara vanhu. Asi ivo veNational Parks vari kuti kotoda haina kutaura kuti vaiite fence.
Mhuri dziri papurazi remanzou iro rinonzi nehurumende rakapiwa amai Grace Mugabe dzoronga kudzokera kumatare.
Donje iro inorwadza kurima chaizvo. Nekuti inota kugara yakachena pakusakura. Saka kazhinji kacho murima anosakura rutatu kana runa.
Nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu nemurimi wedonje nematambudziko osangana nevarimi vechirimwa ichi panyaya yemutengo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mhuri dzinodarika zana dziri papurazi remanzou kumazowe dzinoti dziri kuronga kudzokera kumatare sezvo dziri kuchema-chema nerekuti dziri kushayiswa mufaro nemhuka dzakaiswa papurazi iri dzinosanganisirawo mbizi dzichinzi ndedzemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Amai Mugabe ndivo vanonzi vakapuwa purazi iri nehurumende pachibviswa mhuri idzi. Kunyange hazvo gavhuna wedunhu reMashonaland Central vaMartin Dina vainge vamboudza Studio 7 kuti mhuri idzi dzichapiwa rimwe purazi hapana chatichabuda kusvika pari zvino. Hatina kukwanisa kubata amai Mugabe kana vaDina kuti tinzwe mativi avo. Asi tabata gweta remhuri idzi vatonderai bhatasara.
Kumanzo Blessing nyaya haisati yanyanya kufamba. Ucharangarira kuti takaona court order here by consent yekuti the National Parks and Wildlife anofanwa kuti vaone zvakakodzera kuti mhuka nevanhu nezvigarisani pasina bongo zvozvo. Isusu nekuongorora court order iyo taifunga kuti vanhu veNational Parks vachaita fence yekuti mbizi nedzimwe mhuka dzinge dzisingasvike kune zvirimwa zvevanhu uye kuti dzisasvike kunogara vanhu nekuti kune vana vadiki nechembere vanokwanisa kutokanganiswa kana kukuwadzwa nemhuka idzodzi. Asi iyo veNational Parks vari kuti court order haina kutaura kuti vaise fence. Nekudaro maclients edu akauya tikaita meeting navo vakadzokera tikavapa zvinhu zvekuti vaende kunotsvagurudza kuti vaone kuti mhuka dziriko ingani kuti tikwanise kuendera mberi nenyaya iyi.
Muri kuronga here kudzokera kumatare kana fenzi isina kuiswa?
Tichagara pasi setimu yemalawyers kuti tione kuti tingakwanisa here kuti tidzokere kudare.
Gweta remhuri dziri pamanzou vatonderai bhatasara vanga vari parunhare muHarare. Nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu nemurimi wedonje vaStuart Mbonderi avanoti zvinhu zvavaomera zvakanyanya nenyaya yekuderera kwakanyanya kwemitengo yedonje. Izvi zvapa kuti varimi vakawanda vachengetere donje kumba. Tabata vaMbonderi zvakare kuti tinzwe nezvekurima donje.
Donje indo inorwadza kurima chaizvo nekuti inoda kugara yakachena pakusakura. Saka kazhinji kacho murima anosakura rutatu kana runa kuti munda mugare makachena. Chechipiri inosevenzesawo zvakare mishonga yokuuraya makonye atinoti mapesticides. Saka inogara zvakare vachitarisa makonye vakabereka zvigubhu nemvura vachiuraya tumbununu tunoita kuti donje risaita zvakanaka. Saka zvimwe zvazvinoreva ndezvekuti murima anoshanda chaizvo kwegore rese. Inorwadza kudarika dzimwe mbeu dzose. Chikonzero chiri chokuti choda kusakurwa inoda kugara ichiitwa mishonga rozonongwa rogiredwa roiswa mumabheru murimi ozotanga kutengesa ozotema zvakare magunaya. Saka ibasa rakakura rinorwadza varima chizotarisa kuti devanga vapuwa mari yakanaka.
Ko idzo mari dzekutenga mbeu yacho nemishonga yamuri kutaurai dziri kubva kupi?
Mbeu nemishonga zvinobva kumakambani anorimisa donje. Ndovanovapa zvikwereti. Saka dambudziko riri pezvine zvinge zvekuti varima havasi kupuwa zvakanyatso kukwana. Ndingapa mienzaniso kuti vanopuwa saga 1 repasi ne 1 repamusoro nembeu nezvimwe zvose zvokushandisa. Gore rino iri makambani mazhinji haana kunyatso kupa zvakakwana vachityira nyaya yeside marketing iyoyi. Indastri yacho iri kudonha nekuti mapriceo paindanational market apa ari kudonha.
Tichitarisa imi mune mhuri yakakura zvakadii?
Ndine vana vaviri nemudzimai.
Zvino mungakwanisa here kuriritira mhuri nemamiriro aita zvinhu?
Mutengo wedonje nekudonha kwawaita paindanational market murimi wedonje yakaita sei ari kutambura chaizvo kuti aendese vana kuchikoro.
Saka munofungawo kuti dei hurumende yaita sei kuti irerutsirewo murimi wedonje?
Hurumende inofanira kupindira subsidize mainputs ari kupuwa kuvarimi. Ndochinhu chokutanga. Chechipiri, hurumende inofanira kukurudzira makambani esaya kuti aite inonzi value addition.
Murimi wedonje vaStuart Mbonderi vari parunare kuRafingora.
We love you. Saverio. Yeah. It's a precious. Now we shift you. My Isabel. Yeah, bro.
Na father my sister. Na father munu wese ma sweeta. Doro tadira bazita father bari bazita father kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dancer father. Mahatera Studio 7.
Waya. Muza waya.
Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum.
Tinokugamuchirai pachirongwa Mai Edna Ndevele.
Tinotenda.
Imimi muri mubasa rekugadzira mbatya kana kuti madress anopfekwa nemadzimai. Makazvitangira kupi basa iri?
Ndakazvitangira ndichiri kuZimbabwe. Ndakatanga ndiri mudiki ndaingova nekundwa kungoda nezvekupfeka izvi. Saka ndakangozoona kuti zvinhu zviri pamwoyo pangu. Ndakabva ndaenda kuchikoro ndakanodzidzira zvekusona nezvekudhizaina dhizaina. Ndopa zvakatangira ipapo.
Saka munosona hembe dzakaita sei?
Zvakasangana-sangana. Chinongwa ndinosona kuburikidza nekuti ndiri kusonera ani. Pane vamwewo makastoma angu anoda kusonerwa mazambia all throughout. Kwoita mamwe makastoma anenge achida kuti zvisangane vasangurisa nguva jira rezambia chete. Saka zvinongodipenda kuti ndiri kusonera ani uye kastoma yangu iri kuda zvakadini. But inini ndinowanza kufarira kusanganisa.
Munoshanda iko zvinezvi nelabel here?
Ndine lebo yangu inonzi Indexus Creation.
Saka kuti muzosvika kuno kuAmerica zvakambofamba sei?
Takawana mukana wokuuya kune murume wangu kuno. Saka ndozvakazodzimaraita tauya kuno. Iye anga awana mukana wokuti auye kuno uko. Saka tikabva tangoya tese semhuri.
Makatoroorwa mune vana izvezvi?
Ndakaroorwa ndine vana vairi. Tanatswa naTadiwa. Tadiwa wekutanga ane 6 years.
Muchibva kuZimbabwe muchiuya kuno, hamuna kuwana kushanduka kwemamiriro ezvinhu here? Takatarisa kuti madress pamwe amaisona kuZimbabwe anogona kunge asingatambirike muno muAmerica.
Ndakatoona kuti panakauya kunoko aitonyanyotambirika kunoko. Maybe because ndichangotanyasotanga pandakabva kuZimbabwe nandakunyatsotirega ndichinyatsotanga zvekuda kuvhura kambani yangu pandakabva ndazoona mukana wokuya kunoko. Ndakabva ndazvisiya but pandakauya kuno uku zvandaiita ndakaona kunge vanhu vakazvigamuchira moo.
Matombopinda mumacompetition kuno kukandekwefashion zvikuru sakunana New York.
Hakunana New York ndakatombokusvika ndichishokesa ndichiratidza basa rangu kuNew York Africa Fashion Week. Vanenge vachidazodzionawo dziripo paYouTube vakagoogla kuti Indexus Creation chinobuda. Ndakaita nazvo kuNew York. Ndabva kuNew York ndakabva ndaapproacha wavo zvakanzi tinoda kuti uye kuzoratidza zvawaratidza muNew York. Toda kukuunza kuVirgin Islands uye uzoratidza wiki yako ikoko. uye tine makwiko atichaita ikoko inonzi eco-friendly garment fashion competition vanenge vachida kuti munhu wese designer wega wega agadzire hembe iri eco-friendly saka ndakagadzira hembe yakunge masaga yakanowina ikoko ndabva ikoko ndakabva ndadezwa kumemphis ndakabva ndazopfuurira futi kuLouisville kunga kune fesh kune competition futi yandakanowina ikoko ndakawina maawards to Emerging Designer Award, the People's Choice Award, then traditional ndakamirira mamwe mashowcases andiri kuita kubva izvizvi kusvika kurana December, imwe ichava iri kuWashington DC, imwe ichava iri kuCalifornia, then mamwe acho independent ndakangomirira kuti aapruviwe.
Uchitanga wakatarisana nematambudziko ekuti vabereki kana hama neshamwari dzakazvitambira sei apo vanenge vachitarisira kuti mwana wedu anenge achiendo mubasa ravanofunga kuti ndo rakanaka.
Uri kutiri kuZimbabwe kuti uende kune mubereki kuti baba ndakufunga kariya yandoda kuita ndoda kuita zvekusona kana ndoda kuita designer. Tine chizvi chemadesigner but kuZimbabwe hama vanhu vasinganyatsozivi vanenge vachiti ava matailor anoita zvekusona
anenge asina kuita zvakanaka kuchikoro.
Saka ukaenda kune munini pandakatanga kuudza baba vangu kuti baba ndozvandafunga havana kunyatsozvinzwisisa and not kuti vaisazvinzwisisa because vanga vasina hanya neni aivina hanya neni vaidowo kuti mwana wavo anziwo pakasvika pane vanhu mwana wangu ndidoctor kana kuti mwana wangu ndiaccountant munongoziva makariya akawanda anotarisirwa nevanhu kumusha kuZimbabwe. Ndo situation yandakasangana nayo pandakavaudza vakati mwana wangu izvi wadiwatsvaga kumwe ndakati aiwa izvi ndo zvandada ndakabva nangoshingiriro ndakabva nangoombesa musoro because sometimes ndo zvinongodiwawo muupenyu kuti kana wada chinhu chero vanhu vakauya vakakuzunza iwo kana wakamirira mune zvaunoda hapana chinhu aumbofa wakazunzika wakadimara wachinja your mind. Saka inini ndakabva ndangosarudza kuti no izvi ndo zvandada then now vave kunzwisisawo kuburikidzawo netunhu handiye ndichingoitawo maresults ayo anenge achingobudawo now he understands and I think vanhu vakandova kuita vachizvigamushirawo indastry yekusona iyoyo kuZimbabwe.
Izwi rekuridziro avo vari kufungawo kuti vange vachipinda mubhizimusi iri
ndinovakurudzirawo kuti vashinge because indastry yacho inoda kushinga vachasangana nevanhu vanenge vachivaudza kuti dai watraya zvimwe izvi zvakaoma izvi unofunga kuti unganokwikwidza noona naRalph Lauren here kana kuti nana Gucci vave mugarawo kana kuti unoo mari malebo ariko unofunga kuti ungasvike ipapo here.
Aiwa ndinotenda hangu mai Edna Ndebele mai vechidiki vane makore makumi matatu chete chete asi watoita zvidavado zvinodadisa Zimbabwe. Mange makateerera kuchirongwa chinotarisa nhau dzakanangana nevanhukadzi. Ari kukuonekai muchirongwa chino ndiPraxedes Jeremiah ndakamirira Marvelous Mhlanganyauye uyo anokupai chirongwa ichi masvondo ose.
Ko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Hanemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa kutyorwa kwekodzero dzevanhu vanorarama nekutengesa mumigwagwa uko kunonzi nevamwe kuri kuramba kuchikwira kuburikidza nemapurisa ekanzuru, mapurisa eZimbabwe Republic Police pamwe nehurumende. Muhurukuro yedu tine mukuru wesangano reZim Rights vaOK Machisa. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaMachisa.
Tinotenda vakandemire.
Vamachisa, tinonzwa vanhu vakawanda munyika vari kugunun'una nenyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu pamabatiro ari kuitwa vanotengesera migwagwa nekanzuro yeHarare, vamwewo vachiisawo hurumende mukati imomo. Imi sesangano rinorwirawo kodzero dzevanhu, muri kuona paine kutyorwa kwekodzero dzevanhu here?
Chokutanga toda kutarisa kuona kuti raramo yemwana wemuZimbabwe iri kumbobva papi. Iri kubva mubasa rekuti munhu ari kuenda kubasa here achitambira mari kana kuti iri kubva mukutengesa kwatiri kuita zuva nezuva. Tikanyatsotarisa tinoona kuti raramo yemwana weZimbabwe zuva roga roga anorarama mukubva mukutengesa majuskadi atingeti maairtime ayayo, kutengesa maorange, kutengesa mabanana, kutengesa hembe, kutengesa foja midzanga iyayo. Ndiko kwatasvika isu semhuri yeZimbabwe ikosvo. Zvino kana tichirarama kubva ipapo, tikashayiwa mukana wekuti tichitengesa, kuchinzi endai munotengesera apo patakagadzira pasipo. Ende pane uori huri kuitika hwakawandisa kuti munhu azowana pekunotengesera ipapo. Tiri kutoona iko zvino vari kutengesa lacho mumasiti kana kuti mumigwagwa havana mukana wekuwana pekunotengesera pari kunzi nekanzuro tavaka. Munhu akagara kumba asingatengesi ndiye ari kuwana mukana wekuenda kunowana pekutengesera. Uori hwatiri kuona huri kutoitika kukanzuro izvezvi. Saka tikateta iko zvino tikuona kuti vana veZimbabwe kodzero dzavo dzinenge dziri kumbunyikidzwa nekuti vari kushungurudzwa misi nenguva. Tikatarisa mamhanyisirwo avanoita mumigwagwa, tinozvibvunza isusu kuti kuda here kwavo kuti vapinde mumigwagwa.
Saka imi zvii zvamungataurira vana veZimbabwe pamusoro pechiitiko icho chine tsanangudzo dzamapa idzo?
Regai nditaure munhu wese kuti hapana asiri vhenda. Chinosiyana chete ndechekuti uri kutengesera papi kana kuti ndikuita chinyi. Musi unouyu ndakanga ndiri kurimandi, ndaenda kunoona vakasungwa, ndikanoona vhendingi mukati merimandi. Munhu wese anotengesa. Chinosiyana ndechekuti uri kutengesera papi ende uye uri kutengesa chinyi. Asi chandoda kuudza mhuri yeZimbabwe ndechekuti ngativambei tichitaura nemakanzuro, ngativambei tichitaura nehurumende. Iyo hurumende ngaizive kuti vanhu vazofamba mumugwagwa ndiyo honzeresi, ndivo vakakonzeresa izvozvo. Zvinoitwa chete kunge kana vanhu vachigona kutungamira. Utungamiri ihwohwo hukavandudzwa hukave nevanhu vasina uori, pakaitwa vatungamiri vanoziva kuti kodzero dzevanhu dzofanira kuchengetedzwa sei. Zvinoita kuti upenyu hwevanhu husaite sehwatiri kurarama nhasi. Saka ndiri kukumbidzira kuti mhuri yeZimbabwe kuti ngativambei tichitaura nehurumende, tichitaura nemakanzuro. Makanzuro ngaanyatoziva kuti munhu awane sadza rinobva mukutengesa kwatiri kuita misi nenguva.
Asika vamachisa, handizvo zvingaita kuti vanhu vatyore mitemo iripo yemakanzuro?
Mabylaws ariko. Tinofanira kucheka kumeso kwedu nguo yemunhu kwete nguo yemhuka. Tinofanira kuziva kuti kurarama kuri kuita vanhu kuri kukonzereswa neurombo. Hatingati nokuti kwaita mabylaws saka chiregai tingoti vanhu chibvai henyu. Ngatipfeke uso hwemunhu kana kuti uso hweunhu. Kuchirongoti let's put on a human face. Hapana asingazivi kuti kune mitemo yakaita saiyoyi. Iko zvino tikanyatsotarisa kuti uori hwandachitaura huri mukanzuro huya kuti akagara kumba ndiye ari kuwana kadzi rekuenda kumutengesera iye asina kana chekutengesa. Ari kutengesa vacho ari mutriti haasi kutombozikanwa kuti ariko. Uori at its highest level muZimbabwe. Saka ndiri kuti izvozvo tikazvibvisa tinowana mwana weZimbabwe achinorarama upenyu.
Aiva vateereri, tasvika kumagume kwechirongwa chedu uye tinokutendai vamachisa nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu vana veZimbabwe. Onekai zvenyu vateereri.
Tinokutendai muri veZimbabwe, muve nenguva yakanaka.
Manga makateerera kune mukuru wesangano reZim Rights vaOK Machisa muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbotarisa misoro yainavo zvakare. Mhuri dziri papurazi remanzou iro rinonzi nehurumende rakapiwa amai Grace Mugabe dzoronga kudzokerazve kumatare. Varimi vedonje vononga svosve nemuromo nenyaya yemitengo yakaderera zvakanyanya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube.